Mapurisa akawanda anga akapakatira zvombo asvika nhasi masikati na 4 PM ndokusecha mahofisi ebato iri achiti ari kutsvaga zvombo zvaanofungidzira kuti zviri kuchengetwa mumahofisi aya. Mapurisa akawanda asara ari panze. Mapurisa anosvika 10 ndiwo apinda mukati memuzinda uyu achishandisa search warrant raapiwa nematare nhasi. Mapurisa aya asecha mahofisi ese kusvika mu6th floor kwemaawa maviri asi hapana zvavawana. Mushure mekushayiwa zvaanga achitsvaga, mapurisa aya abva adzokera. Hapana munhu arohwa kana kusungwa. Mukuru wevanoona nezvekuchengetedzwa kwemogen Tsvangirai House vasemudzingwa vanotsanangura zvatora nzvimbo.
Vaya netsamba yavo vakakumbira kwatiri tokumbirwa kusecha. Takatokumbirwa tsamba yenyu nonga vatipa iri timu yanga yakati wandei. Then vaita barricade pa Harvest House pese kusika kwa OK pana angwa nepa office. Vatatenda kupinda vatatenda kupinda 10 vanhu kuti vakwanise kusecha zvari kutsvaga zvari kuti madhemba. Saka pari zvino vari kutosecha. Hapana chavati vawana and hapana chavanoona because hapana chiripo.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC vaLuke Tamborinyoka vati havana kufara nezvaitwa nemapurisa zvekutsvaga uta nemugate.
Sekutaura kwataita izvozvo vakazara muHarvest House vachida kutiraya kuda kudyara zvombo kuda kuti MDC ite kunge ndiyo pati yemadusura.
Kusechwa kwaita mahofisi aya nemapurisa kunotevera kurwisa kuri kuitwa vanhu nevanhu vari kuzivikanwa nerekuti mashurugwi avo vari kushandisa mabhemba mukurwisa nekuuraya vanhu munyika zvikuru munzvimbo dziri kucherwa goridhe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.